DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 14 Kurume 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isu seZANU PF tinenge tichida kuti vanhu vatitsigire mukuda kwavo vachiteerera nekutwa mapolicies emusangano wedu nemadeliverables kana kuti zvatinomonisa semusangano zvavanoona. Kwete zvekukwira vanhu vachirohwa vachimanikidzwa kuita zvinhu zvavasingadi.
Dzimwe nhengo dzeZANU PF dziri muAmerica dzinokumbira bato ravo kuti risarega mapurisa achirambidza misangano yemamwe mapato munyika.
Ndoona sokuti vamwe vedu vanenge vorasika kunenge kwaakurashika ikoko kwaatiitwa nevamwe vedu. Nokuti kana uri munhu wemusangano weZANU PF unofanira kuita zvinhu zvinoitwa neZANU PF. Unofanira kutsigira musangano wako pane zvese zvaunokwanisa nazvo.
Asi sachigaro vebato iri mudunhu reNorth America vanoti nhengo dzebato ravo idzi dzarasika.
Hakuna zvakadaro. Kunyepa kwevanhu vaona kuti MDC iri kuramba ichikura pamanumbers emarali.
MDCT inotungamirwa navaDouglas Bonzora inoramba mashoko ekuti yakavimbisa kupa madhora 10 ekuAmerica kuvanhu kuti vapinde mumusangano yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tevera kurambidzwa kwemusangano weCitizens Coalition for Change kumarondera nemusi wemugovera, bazi reZANU PF remunharaunda yeWashington DC rinoti ranyorera tsamba kumuzinda weZANU PF kuHarare richikurudzira kuti bato reZANU PF risarega mapurisa achirambidza misangano yemamwe mapato kana kukonzera mhirizhonga pamisangano yemapato anopikisa. Vanotungamira bato reZANU PF munharaunda yeWashington DC Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nebato ravo pamisangano yemamwe mapato zviri kuvaomesera kana vachitaura nevanhu muAmerica vanoona sekuti ZANU PF haidi zvomutongo wechekerere, vachiti ZANU PF iri kuvhiringa nekurambidza misangano iyi zvisina maturo. Dr. Guni vati vatsigiri veZANU PF kunze kwenyika vari kuomerwa mukutaura kwevanhu kuti ZANU PF iri kugadzirira utongi hwejekerere, naizvozvo vanoda kuti bato ravo risava nechekuita nemhirizhonga pamisangano yemamwe mapato, vachiti hurumende isarambidza kuti mamwe mapato aite misangano sezvo zvose izvi zvichisvibisa zita rebato rehurumende nemapurisa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Aiwa, tingati zvinhu zviri kufamba zvakanaka nekuti isu senhengo dzemutsangano uri kutonga dzeZANU PF dziri kuno kunze kwenyika uku tinenge tichiedza nepese patinogona kutsanangurirawo vatinavo kuno kuvaridzi venyika dzekuno kuti ZANU PF ikuedza kugadzirira utongi hwejekerere uye vanhu vari muZimbabwe vakasununguka kusarudza vavanoda kuti vavamiririre mumatunhu avari. Zvino taakuona sekuti mapurisa edu akutokanganisa dhemokirasi iri munyika medu. Zuro ndizuro takaona mapurisa achitandarisa vanhu pamusangano kugokwe. Iye zvino izvi taakunzwa kuti mapurisa akurambidza mamwe mapato kuti asaita misangano yavo yekutsvaga vamiririri vavo pamaby elections ya. Zvino zvinenge zvisina kunaka nokuti hazvipi chimiro chakanaka kuhurumende yeZimbabwe, kumutungamiriri wenyika Comrade Mnangagwa, kunyika yedu yese. Zvinoita sekuti tiri vanhu vasina kurongeka kuti kana matare edzimhosva achinge apa mutongo kana kuti achinge atura kuti misangano yezvematongerwo enyika inofanira kuenderera mberi inofana kuregedzwa kaichienderera mapurisa iorgani kana kuti chipandi chehurumende vanofana kumira vachiprotekta kana kuti vachengetedza munhu wese ari muZimbabwe zvisina basa kuti ndewe kubato ripi rematongerwo enyika zvino kana mapurisa akuita sekuti amaactivist zvinobva zvaita sekuti vane bato kana kuti vane divi ravanotsigira zvinova zviri kunze kwemurawo uye zvinotikanganisawo kutonga kwejekerere isu sezanupf tinenge tichida kuti vanhu vatitsigire mukuda kwavo vachiteerera nekudzwa mapolicies emusangano wedu nemadeliverables kana kuti zvatinoburisa semusangano zvavanoona kwete zvekuswera vanhu vachirohwa vachimanikidzwa kuita zvinhu zvavasingadi.
Saka bato rezanupf rinozviona here kuti zvavari kuita hazvina kunyatsomira zvakanaka pane zvamakatitaurira pamusoro pazvo
izvozvi kutaura kwatiri kuita kudai isu pachari inise mutungamiriri kuno kuDC kuWashington DC tatonyorawo magwaro aenda kumusangano wedu kuZANUPF headquarters tichivatsanangurira kuti isusu tiri kukurudzira kuti mutungamiriri wenyika anova zvakare mutungamiriri webato redu rezanupf vanofanira kuenda pachena vachiita condemn kana kuti vachitoropodza maitiro emapurisa avari kuitaya nekuti anoshoresa nyika uye anoshoresa bato riri kutonga zvinoita sekuti munyika hamuna dhemokrasi kuri kune dzimwe nyika dzakabudirira maitoona kuchinzi mukuru wemapurisa anofanira kurisaina nekuti zviri kuitwa nemapurisa hazvicharatidze nyika ine kutonga kwejekerere haisi hazvicharatidza dhemokrasi mapurisa ari kuita izvozvo ari kuramba kuteera mutemo anofanira kutongeswa vabviswe mukuchengetedza vanhu nekuti havasi kuchengetedza vanhu vaakutoita ivo utsvanyiri pane kuti vaite basa ravo nemazvo
ko bato renyu rezanupf munofunga kuti zvamataura izvi ringazvitambira here Dr. Guni
hongu tinoona kuti vanhu vavakuru vedu vanotozvitambira nekuti kana tichitaura tiri mukati memusangano medu tinotaurirana pachena makore ekuita mahesimeni kana kuti kungoti zvataurwa nevakuru ndizvo akatopera kare tasvika panguva yekuti isusu pachedu sebato kuti musangano wedu ufambe wakachena uchidzokera kumaethos kana kuti uchidzokera muurongwa hwatakabva nahwo kuhondo hwatakarwira nyika kuti isununguke wekuti munhu wese ange akasununguka muZimbabwe tinoramba tichiyeuchidzana semusangano kuti ngatidzokerei kugwara remusangano rinoti munhu wese ari muZimbabwe akasununguka kwete kune zvematongerwo enyika chete asi mukugara maanoita nekusarudza vaanoda kuti vamutungamiriri ndinodawo zvakare kuti tizivise vanhu vemuZimbabwe kuti maelections aari kuitwa mabai elections haasi maelections ekusarudza mutungamiriri wenyika zvokuti kungatonzi kwaita mhirizhonga vanhu varohwa vanhu vaurayiwa maelections ekureplesa kana kuti ekutsiva avo vanga vakabviswa kana vakashaya asi vanhu vari kusarudzwa ava havasi kutombogara nguva yakareba pamwe pamwe vachatongoita vamiririri maybe for 6 or 8 months nekuti maelections egore rinouya akutosvika saka handione zvinhu zvinhu zvine musoro kuti mapurisa anotoshungurudza vanhu uye vanhu vanorovana vachirwira ivo mutungamiriri wenyika president Mnangagwa vakanyatsokubuda pachena vachitaura kuti regedzai zvokurovana nekurwisana itai kuti vechidiki vaite pfungwa dzekutsvaga chouviri vakatotaura vega nemuromo wavo president Mnangagwa kuti the youth must make money not fight each other ndo zvatiri kuda kuona izvozvo hatida kuona mapurisa achitungamirira kuenda mberi kuita mhirizhonga
avo vange vari vanotungamira bato rezanupf munharaunda yewashington dc Dr. Frank Guni vari parunhare muwashington dc nestudio 7 asi sachigaro vezanupf mudunhu renorth america varegis charumbira vanoti havanzwisisi kuti sei vatsigiri vezanupf vari munharaunda yewashington dc vanyora tsamba iyi vachiti vatsigiri vebato ravo vanofanirwa kutevedzera zvavanenge vaudzwa uye kutsigira zvirongwa zvebato ravo
vanosapota zanupf kuamerica vanyora tsamba kuzanupf vachiti mapurisa zvaari kuita zvakashata I don't know kuti chii chiri mupfungwa dzavo nokuti mapurisa hapana chakaipa chaaita. Tinoona rally yokumarondera yakaita ne CCC. Rally iyi yakataurwa kunzi haina kupiwa mvumo yokuti iitwe. Hapana green light rakapiwa kuti rally iprocede. Saka naizvozvo hazvigonika kuti iwe uite rally. Ko kana pakafa munhu pakakuvara munhu, chii chinozoitika rally iyo isina kuva authorized? Haina kuitwa permissible kuti iitwe.
Asika vacharumbira vatsigiri vebato renyu vari kuti bato renyu risarega mapurisa achiita zvari kuita izvi, nokuti zvinosvibisa zita rebato renyu pamwe chete nehurumende.
Ndoona sokuti vamwe vedu vanenge vorasika, kunenge kwaakurashika ikoko kwaakuitwa nevamwe vedu. Nokuti kana uri munhu wemusangano weZANU-PF unofanira kuita zvinhu zvinoitwa neZANU-PF. Unofanira kutsigira musangano wako pane zvese zvaunokwanisa nazvo. Handisi kuti kana chero zvakashata unofanira kutsigira, asi hatigoni kuti titi isisu musangano ndo wakonzeresa kuti rally isaitwa. Aiwa, ZANU-PF haasi mapurisa eZimbabwe. ZANU-PF haasi mapurisa eZimbabwe. Handihwisisi kuti sei vamwe vedu vaakurashika vaakublema musangano wedu instead yokublema mapurisa. Zvinhu zvina makotsi kaizvi. VMDC vakaenda kukoti jaji wavaida kunzi adzive nenyaya yacho haana kukwanisa kuvapa mvumo yacho. Saka izvozvo zvine ZANU-PF mukati pakudichi. Ivo vebato redu vari kutaura zvamataura izvi, handifungi kuti vachiri vedu ini. Ndoona sokuti vanenge vatova kune rimwe saidi, nokuti kana vari vedu vanofanira kufamba negwara remusangano. Gwara remusangano kureva kuti unofanira kuziva kuti chero uchisapota musangano, uri nhengo yemusangano, une maprotocols ako unofanira kushandisa. Kana usingazive hauzive. Zvekunyora tsamba, vachinyora tsamba vachitumira kuZANU-PF kuheadquarters kuti ZANU-PF yakanganisa, vangazoziva ZANU-PF kudarika ivo vakuru veZANU-PF vari kuheadquarters kwacho, ipapo panenge pavakutorashikika ipapo. Hazvifaniri kunge zvichidaro.
Avo vange vari sachigaro weZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vari parunhare neStudio 7 kuCanada. Mashoko, mavideo nemifananidzo yevanhu vari pamuzinda weMDCT weHarvest House muHarare zviri kuiswa paTwitter nevanhu vanoti bato iri riri kutadza kubhadhara vanhu mari dzavo mushure mekuvavimbisa kuvabhadhara madhora ekuAmerica 10 kana vakapinda mumusangano webato iri. Umwe aisawo mavideo nemapicture aya paTwitter mutori wenhau Hopewell Chingono. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube varamba mashoko aya vachiti bato ravo harina mari yekuita izvi, vachiti bato reZANU-PF nerimwe bato ravasina kudoma nezita ndiwo anohaya mabhazi nemarori ekuendesa vanhu kumisangano yavo. VaDube vati bato ravo rinoshandisa vanhu vemunharaunda yavanenge vachiitira musangano, kwete kuunza vanhu nemabhazi nemarori kubva kune mamwe maguta.
Hakuna zvakadaro. Kunyepa kwevanhu vaona kuti MTC iri kuramba ichikura pamanumbers emarali. Isusu patakatanga kampeni iyi hatina kuita zviya zvekuda kupasa vanhu kubva uko nekuko nekuko. Saka strategy yedu yekuti tinoshandisa vanhu vepanzvimbo parari yepanzvimbo yakuita ichibudirira manumbers achikura, nekuti kana tichitaura nevanhu tinotaura nevanhu maringe nematambudziko avanenge vainawo, vozoudzana kuti aiwa vanhu vavanenge vane zvavainazvo zvedu zvatingavhotere ndozvitoripo. Hatingaite basa rekubhasa vanhu, hatina mari yacho. Uyezve kubvira nekubvira MDC haina kumboita tsika iyo. Izvozvo ndezvezano. Nevamwewo vanoda kuzviita ndivo vane vanhu vakawanda neizvozvo zvekubhasa vanhu. Isusu sebato reMTC hatina tsika yekubhasa vanhu, tinongoshandisa vanhu vepanzvimbo parari yatinenge imwe neimwe yatinenge tichiita.
Ko mapicha atiri kuratidzwa aya evanhu vakaungana paHarvest House
Ndunga pano doa niri mwe basi kama tumaviri ya ripo munga sabati chishiru kitika ipapa
andiwa kuzuona pata ndifunge uti icho kwa diro nekuti ndambosu kwa harvesta usirari ila pera wanga kusina basi ririko ungu kune wanu vahiri watatu wanga wawuya ne mawadiswisi kana utimawati mahiri matatu aga uya ne mabazi kurari mnozo wati harare enechitu nguiza wane mamwe mawati anenga hari rural saka iwa vondo wanzo itakuwea ne mabazi nikuti zuko inenge isipo ikoko kwa wanenge wari asima disuizi mashoma kwane kana gumi waita ezozo asi azwisi zvino wanzo itika ku MTC izozo tozitarisira kuzano nekuti zano makore ese ndiyo inoita passing inoshandisa ma state resources zvuko ndo vataona vachiita izvozvo vacho zvokuti vanotakura vanhu urari kubva kuHarare kuenda kune rimwe guta nerimwe guta zvichidaro isusu hatina mari yacho end hazvisi zvedu saka zvokuti kwazooneka mabhazi kuharvest house harisi chokwadi iroro
avo vange vari mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tataza kubata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa mugwadi uye tichienda pamepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Tungamiru webato re Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vanelson chamisa vanoti bato ravo richakoshesa kuendesa masimba kumatunhu kuti munyika muve nebudiriro yakaenzana. Kudzanai Musengi akange ari pamusangano uyu nezuro uye anotipa nyaya inotevera.
Zvisina ine kupisa kwakanyanya kunge kuchiita kunze zvuru nezvuru zvevatsigiro vebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC zvaungana munhandare yeDulivadzimu mudhorobha reBait Bridge kuti zvinzwe mutungamiri webato iri vachamisa vachitaura mashoko ekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemabi election. Sezvavari kugara vachitaura mazvano vachamisa vati vane chokwadi chekuti bato ravo ndiro richatungamira hurumende mushure masarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika gore rinouya. Vati bato ravo rine gwara rakajeka rekuti nyika ibudirire vakati dhorobha reBait Bridge rakakoshera nyika nekuve kwaro pamuganhu zvekuti upfumi hwaro hunofanirwa kusimukira kwete kuti zvinhu zvose munyika zvive zvinoitwa muguta reHarare. Vachamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vanyorese kuvhota kwete kuti vavhote musarudzo dzemabi election chete asi kuti musarudzo dzichaitwa munyika mose gore rinouya. Vati vanhu havafanirwe kuora mwoyo nekutyira kuti sarudzo dzichabirirwa vachiti vanhu vakavhota neuwandu hwavo izvi hazviitike.
Muri kuzviziva here kuti munhu anga achigadzira nyaya iri pambere anofanira kunge ari registered as a voter? Ndinokumbirisa kuti muzive vamwe ndinokunzwai muchitaura haiwa kuvhota hakuna kwazvinochinja. Zanu PF inobira mukarima nepakuru hakuna gudo rinokubirai chero rikaba munoriwana rakarara mumunda. Saka toda kuti tese tinyorese neuwandu hwedu tiende kunovhotera apa.
Vachamisa vati bato reZanu PF harichina chitsva charingati ringakwanisa kuita munyika mushure mekutungamira hurumende kwemakore makumi mana nemaviri. Vashorawo nyaya yemhiri Jonga vakati kukwikwidzana mune zvematongerwo enyika kunofanirwa kuitwa murunyararo.
Tine urombo nemukomana wedu akashayika anonzi Bonani Ncube asi chandoda kukuudzai ndechekuti haana kufira mahara nevamwe vakafa vakafira kuti munyika muno tiwane shanduko iri kuuya muZimbabwe. Valenzi veduwe ndinokumbirisa kuti musarwa isi hatidi hondo hatidi ropa hatidi mhirizhonga.
Rovachamisa vakatadza kuita musangano kumarondera mushure mekurambidzwa nemapurisa zvichinzi bato ravo raive risina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa. Asi vachamisa vati havashore zvakaitwa nemapurisa vachiti vaiita zvavaive vatumwa. Vachamisa vavimbi savo kuti kana bato ravo rave kutungamira hurumende vachadzora kushandiswa kwemari yekunze kusvika upfumi hwenyika hwasimba zvekuti nyika inenge yave kukwanisa kuve nemari yayo. Asi vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo rezano PF munguva pfupi yapfuura muBulawayo, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari vomutevedzeri webato vaConstantino Chiwenga vakati hachisi chinhu chakanakira upfumi hwenyika kuti hurumende ishandise mari yekunze. Mudunhu reBait Bridge muchaitwa sarudzo dzemabyelection mumaward maviri. Sarudzo dzemabyelection dzichaitwa munyika musi wa26 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muBait Bridge, ndini Kudzanai Musengi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana vanhu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu zana nemakumi mashanu nevasere 158 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huri pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane gumi nevana 5414. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri zvine mazana mashanu ane gumi nevashanu 242,515. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nezvina zvine mazana matatu ane makumi matatu nevatanhatu 4,394,336. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mana ane makumi maviri nezvitanhatu zvine zana rine gumi nevaviri 3,426,112. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru zana rine makumi mashanu nezvipfumbamwe nemazana matanhatu ane makumi maviri nevasere 159,628. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday rinoti vakafa nobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nezuro vakapomera mapurisa mhosva yekurambidza misangano yeCitizens Coalition for Change. VaChiwenga vakaudza vatsigiri vebato ravo rezanu PF kwamutare kuti mapato anopikisa asashora zanu PF, vachiti mapato ane misangano iri kurambidzwa anofanirwa kutaura nemapurisa. MuNewsday makare, baro richangobudiswa nesangano reZimbabwe Peace Project remwedzi wakukadzi rinoti mapurisa nebato rezanu PF ndivo vari pamusorosoro pevari kutyora kodzero dzevanhu munyika. Chronicle rinoti hurumende yapinza basa varayiridzi vanoita chiuru chimwe chete nemazana mashanu, richiti varayiridzi ava vanofanirwa kuenda pamahofisi ematunhu avo kuti vaudzwe zvikoro zvavachanoshandira vari. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Rangu kune vanhu vanotaura zvakawanda wanda vachibuda buda zvakawanda wanda kuti nyika yeZimbabwe hairemekedzi kodzero dzevanhu. Vazhinji havazivi kuti cheisingaremeredzi chacho chii. Cheisingaremeredzi ndikoko kusakuterera vanhu zvavanochema nazvo kuti taita zvakati. Dzimwe nyika dzese dzinoteerera. Saka ukaona nyika isingateereri zvinoda vanhu vayo kuti pakati muri kuti dai nemadai iye ichiramba ndokusakuremeredza kodzero dzevanhu kwacho kwainenge ichitoita. yatoramba kunzwa chichebo chemunhu iri kuita zvayo zveinongofunga kuti ndora kuti ndiite zvakati ndokusakuremeredza kodzero dzacho dzevanhu kwainenge yatoita ikoko nyika dzese dzinodzidza dzinoita maelection vachivhota vari kune dzimwe nyika vachidini asi iyoyo manje yedu iZimbabwe inoramba izvozvo
nauye mabielection nauye mabielection tiri kuona mhirizhonga iri kuitika nyika yese yeZimbabwe asi yatirijisikei pane mamakore ataiziva maitiro ezanupf yaiwanza kuita mabhesi emayuti ose vachiuraya vanhu vachirova vachiita sei dzimba dzichitsva ingati tatonzwa makesi dzakatiwandei asi tinoramba tenda masangano akazvimirira oga ari kumira nemasimba zvekare chandinoshuvira ende tiri kufara pamabielections zvekuti vachamisa tiri kuona vari kugeina vanhu vemuwandu uye tiri kuona yelo iri kuzara nyika yose asi chandinoshuvira vanelson chamisa ngavarege kuramba vachidzokorora zvakamboitika makore apera kuti pataiva tichiri kushandisa zvitsvuku taiwanika takazara mastadium pano neapo asi nhamba yaizokasta mavhoti yanga iri diki diki kunda vanhu vaiuya zvesake ndichiti kurudziro kana kuti dzidziso yekuti kuvhota kwakakosherei
ya ndinoda kutaura panhau yemakambeza ari kuitwa yekuti tinotoshamisika kuti hurumende yangaita 42-43 years karoswa ku50 years iri mupawa ichiri kupinda muvanhu ichitikambira kuti tivhoterei apa nyika iri kungofa varipo vana vezimbabwe vachashumira rinzi kuti vachaziya vachaona kuti tiri kungovhoteswa kuti ivo vanhu vabhenefite pachavo but isu tisinga tinowana ndezvipi chinowani chichabudiswa nezanupf chichatarisirwa navana vezimbabwe chisina kunge chakaitwa pa40 years pa42 years dzadarika ndechipa hapana chinowani
hatidi kurova inhwa takaviga mupini hama dzangu bato rezanupf raparadza zvinhu zvakawanda radzorera upfumi hwenyika kumashure uye vari kuparadza hama misha nemotikari dzevanhu ngatisada kuita zvimwe zvinhu zvekunyara kana zvekuita sei pati yezanupf yaparadza hapana chinorwadza sekuparadzira hama yako zvinhu zvisina kana musoro iwe ungaparadza hama ungaparadzirwa hama yako nekuti wasapota imwe pati unofara iwe kurwa ngaungapewa hembe yeyero iwani inga ive vanadzo hembe dzeyeriwani ngavaroreka vanhu vatikaibudza ndizehembe yezanupf dzeyero zanupf ndeipi hembe yaisina kala isina urigadi yaina red inayo green inayo yellow inayo saka toita sei nazvo zvinhu izvi kana zviramba zvichidai saka ivo vachona kavacharohwawo ndovatazozvoira munangagwa akushaya zvekuita hama dzangu ngatibatani tichisindotinotii
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dzimwe nengubo dzezanupf dziri muamerica dzinokumbira bato ravo kuti risarega mapurisa achirambidza misangano yemamwe mapato munyika asi sachigaro vebato iri mudunhu renorth america vanoti nengo dzebato ravo dzarasika mdct inotungamirwa navadouglas monzora inoramba mashoko ekuti yakavimbisa kupa madhora 10 ekuamerica kuvanhu vanenge vapinda mumusangano wavo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera
tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvirikuitika.